manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 14 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Health Organization inoti ichashanda neZimbabwe kudzivirira kupararira kwechirwere cheMpox. Dora remunyika kana kuti Zik roramba richishaya simba zvakanyanya pamusika wemukoto. Zimbabwe yotamba neNamibia mumutambo wakakosha weAfrica Cup of Nations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vanodarika chiuru vepane mumwe mugodhi weRio Sim weRenko Mine uri mudunhu remasvingo. Vanonzi nhasi vapinda muzuva rechitanhatu vachirangwa mabasa vachida kuti vabhadharwe mihoro yavo yemwedzi miviri yavanoti havasati vapiwa pamwe nekuti vapiwe zvikwanisiro zvakakodzera zvekushandisa pabasa ravo. Vashandi ava vanonzi vari kuenda kumabasa asi vasiri kushanda. Kurangwa mabasa kwevashandi veRenko kuri kuuya panguva iyo vashandi vanosvika mazana matatu wemumwe mugodhi uri pasi peRio Sim wemuro waDiamond. Vari kunzi vari kurangwawo mabasa vachinyonyota nekusabhadharwa mihoro yavo yemwedzi miviri zvakare. Studio 7 yabata Rio Sim kuti tinzwe divi rayo panyaya iyi asi mudzimai adaira nhare yedu ati ari kukundikana kubata hofisi inotaura nevatori venhau uye ati hakwanise kutipa nhamba yehofisi iyi achiti mutemo unoti tinofanirwa kufona tichishandisa nhare yeveruzhinji yepakambani iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumwe wevashandi vari kunyonyota vaBenson Shuro avanoti vashandi vakagadzirira kudzokera kumabasa chero nguva kana vakangobhadharwa mihoro yavo.
Chokwadi ndikati vanhu vari kuchitumwa ndevekanopinda kubasa vati vasingano zvavo chikonzero ini nhau yemuhoro mihoro tamberi yetistori yemwedzi miviri nehafu pamwe pachinga takatomboita 3 months asi iko zvino kwatine mwedzi miviri nehafu. Ise kusora zero which is on Friday ndobva kauya mari chikamu chekupedzisira chajihad chibhadharwa. Saka as we speak the outstanding months are August and September tinga tichitaise October watinga zvekuti mbiri yavo chadii but sezvazviriko zvino tine mari yamasara zvedu emwedzi miviri yakazara isina kubhadharwa.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwawo nekambani kuti inge ichikundikana kubhadhara mihoro iyi kwemwedzi miviri?
Kambani inopa zvikonzero zvekuti haisi kuwana mari yakakwana yekuti ibhadhara vashandi ichikasa production yayo yainenge ichiita. Asi inenge pesani nezvatinoona isu sevashandi kuti aiwa employer zvinhu hazvisi kuzvisvika. Saka employer unenge achitaita kuti hatina mari dzinokwana kuti dzibhadhare vashandi asi vashandi vanenge vachiona zvaanoprodusa zviripo achiona zvakakwanira kuti employer yange achibhadhara.
Pane matanhirwo amuri kutorawo sevashandi ekuti mugare pasi muite nhaurirano nevashandirwe?
Nhaurirano ndedzatakaita asi zvinenge zvisiri kushanda nekuda kuti tanyaa kuona kuti nemando dziri kuwanda kubva kumishandiro yedu. Nhasi wataura chino, mangwana wataura chino, tinovaudza kuti tinoda zvikwanisiro chete ndokunge masara dzedu kuti ave production base but ndiwo yedu inongoramba achingenzerwa mhiri. At the end of the day toona tisina masara dzedu. At the end of the day the blame is shifted on the employee.
Vashandi vangani vamunofunga kuti vangadai vari pakurangwa mabasa oko?
chaiko zvino tinakutaura zviri kumbedzi yese bekause haiti nhau chete yemandireda asitasi kusvika mandireda ari pamusoro ese hapana wakabhadha zvakakwana saka ndinakutaura zvekuti vashandi vese wichis around 1.2 vari kuchitumwa.
Vanga vari mumwe vashandi vepamugodhi weRenko Mine vari kurangwa mabasa vaBenson Shuro vari parunare kuRenko Mine kwakare kumasvingo neStudio 7. Munyori mukuru wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaRobson Chere vanoti nhasi vakwanisa kutora gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport ranga riri kumataredzi mhosva mushure mekunge hurumende yatora danho rekuturura kumatare mhosva yekuuraya yavanga vachipomerwa pamwe chete nemutungamiri wesangano ravo vaobet masaraure. Vaviri ava vanga vachifanirwa kunge vachimiswa pamberi pedare vachipadivirawo panyaya iyi asi kutururwa kwaitwa nyaya nevachuchisi kumatare pave kureva kuti havachakwanisa kunge vachiramba vari kumatare. Vachuchisi vanonzi nechishanu chadarika vakapa zvikonzero zvekuti vakaona sekunge nyaya iyi yakanga isina makumba akasimba yekuti imire mudare. Vachere navamasaraure vanga vachipomerwa mhosva yekuuraya vaRoy Isa muna 2016. Ngatinzwei hurukuro yataita navachere pamusoro penyaya iyi.
Hurumende yakataura kuti haina umbo hune chekuita neni navamasaraure maererano nemhosva yemedha iyi saka yakaudzigwa kuti zvinobatanidzira navamasaraure zvekare.
Makanzwa sei pakaitorwa danho iri nehurumende?
Ndakanzwa kurerukirwa zvikurusa nenyaya yekuti nyaya iyoyi inyaya yandakapindira mujeri isina mhosva uyezve zvakafanana sepasipoti yangu yanga yakabatwa kwemakore anokwana mairi ndisiri kukwanisa kana kubuda munyika ndakanoda maopportunity akanyanya ekuenda kuchikoro pamwe nekushandira kunyange hama chaidzo dziri kunze kwenyika nekuendawo kushoneka musangano nevamwe kunze kwenyika zvese zvindaikundikana kunge tichienda panguva yandaipomerwa nyaya iyi uye pamwedzi wega wega ndaienda ndichinoripota kupolisi nekuenda kumatare edzimhosva nguva nenguva izvaita kuti upenyu hwangu ndiye wakangomira panzvimbo imwe chete kukadzi zvekuti ndinge ndichiita zvimwe zvinhu zvakakosha mukati meupenyu hwangu saka kurakwa kwenyaya iyi kwakaita kuti kurerutsewo mararamiro angu nekuti ndakwanisa kunge ndichiita basa rangu ndisiri kushungurudza nekuti ndichamboenda kumakoti ndichambonoripota kupomi kana kuti handisi kukwanisa kunge ndichiita muchivatu.
Mune matanho hamuchatorawo here panyaya iyoyi tichitarisa nguva yamanga muchiti makashungurudzwa iyi?
Chokwadi tine matanho hatichatora inyaya yekumboti togara pasi negweta tokurukura toona kuti madhamaji zese akaitwa kugara mujeri nezvese zvataita zvekufamba uchiiswa kumatare uchidii madhamaji yayo achange achibhadharwa nani saka tichange tichizokurukura pamwe chete negweta tozozivisa danho ratichatora pambeya.
Pane zvidzidzo zvamungati here madzidzawo kubva munyaya iyi?
Zvadzidza zvakawanda zvikurusa kunyanya panyaya yekushungurudzwa iyoyo yagara iripo inoti tikangotaura kuti vashandi mavagadzire vawedzerei mari hakutonzi aiwa rekaiti vatsvagire chinyaya zvekuti vapinde mujeri saka zvimwe zvezvinhu zvatadzidza zvekare izvo zvese.
Vanga vari munyori wesangano revarairidzi vekumaruwa reATUZ vaRobson Chere vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota runoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora vazivisa veruzhinji kuti vasanyanye kufunduka havo kunyangwe nezuro vakazivisa kuti munyika mave nechirwere chiri kupararira zvakanyanya muAfrica nedzimwe nyika cheMpox. United Nations inotiwo ichashanda neZimbabwe kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Sangano reWorld Health Organization muZimbabwe raimbisa padande mutande raro reX kuti richashanda nehurumende pakuona kuti paitwa gadziro yakasimba kuti chirwere cheMpox chakatanga kupararira kuDRC chisauraye vanhu vakawanda munyika. Vamabeshora vaudza Studio 7 kuti Mpox chirwere chisati chave nemushonga asi vakati pane zvinokwanisa kuitwa kuderedza ukasha hwacho.
Tatombotaura ndochocho chekuti vanhu vanofanira kuita chii precaution.
Dr. Mombeshora vakazivisa nyika nezuro kuti pane mwana ane makore 11 akatanga kurwara nechirwere ichi mushure mekushanyira South Africa, uyewo mumwe ane makore 24 akabatwa nacho mushure mekushanyira Tanzania. Vakabatwa nechirwere ichi vari muHarare neMberengwa, uye vanonzi vari nani apo hurumende ichiti yave kuongorora vanhu vavakasangana navo. Vatiwo chirwere ichi chinonyanya kuuraya vanhu vane zvimwe zvirwere kana vane masoja emuviri asingakwanise kunyatsovadzivirira.
Chinouraya vanhu vane imwini dzisina kusimba ndovanonyanya kuvara vane zvimwe zvirwere.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vakurudzira kuti paitwe dzidziso yakasimba nezvechirwere ichi.
Chakanyanyisa kukosha kudzidzisa mahealthcare workers nemageneral Zimbabweans jikelele. Vanhu vese vanofanira kungodzidziswa. Ngatisimbisisei knowledge, ruzivo, tisimbise vanhu neknowledge, vazive nyaya yekuisolata vanhu.
Chiremba Peter Mataruse vatiwo hurumende inofanira kuongorora vanhu vanenge vachibva kunyika dzine chirwere chempox ichi.
Tavana kuvabvunza kwavanenge vachibva kuti vabva kupi. Kana tichibva kuDRC kune area yekoko moona kuti vakavhakisinwa here. Kana chirwere zvina area vanotoziva kuti kwakatiri kwenga vanhu.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vatenda hurumende nekukurumidza kuzivisa nezvevanhu vakabatwa nechirwere ichi, vakakurudzira vanhu kuti varegedze zvekungoungana.
Nyaya yehutsanana inofanirwa kukurudzirwa zvakajajisa. Nyaya yekusaenda kana kusaenda pane magungano ane vanhu vakawanda. Nhau yekuregedza kuenda kunzvimbo dzinozivikanwa kuti ndidzo dzine mpox yakajaja, ndo zvimwe zvatinenge tichitarisira kuti dai taedza kuramba tichitevedzera.
Zviratidzo zvekuti munhu abatwa nechirwere ichi zvinosanganisira kubuda mapundu muviri wese, kuchemwa nemusoro, kurwadziwa nemusana, kunzwa kuri kutika nezvimwe. Kune vanenge vabatwa nechirwere ichi, sangano reWorld Health Organization rinokurudzira kuti vagare muchipatara kana kumba vari mukamuri yavo voga. Varwere vanokurudzirwawo kupfeka mask uye hembe inovhara maronda avo. Vanenge vaine chirwere ichi vanokurudzirwa kuti vasaite bonde risina kudzivirirwa kwemavhiki 12 uye kuti vamire zvekutodana. WHO inoti pasi rose chirwere chempox tauraya vanhu 234 kana kuti 234 confirmed cases. Pavanhu ava 32 vari muAfrica. Asi kune vakafa vachifungidzirwa kuti vapane chirwere ichi muAfrica vasvika 90 kana kuti 998, uye vakawanda vavo vari muDRC. Zimbabwe, Zambia neGhana ndidzo dzabatwa nechirwere ichi gore rino, zvichasvitsa nyika dzemuAfrica dzine mpox pa10. Dzimwe nyika dzine chirwere ichi iZambia, South Africa, Ghana, Pakistan, Philippines, Sweden neThailand. Vabatwa nacho pasi rose vachizivikanwa vadarika zviuruzana kana kuti 106,310. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Mari yemunyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZiG iri kuramba ichishaya simba zvakanyanya zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Nhasi kune dzimwe nzvimbo dhora rekuAmerica rimwe chete ranga richitengwa nemazigi ari pakati pe45 kusvika pa50 kana kuti $1 to $45 zig kana kuti $50 zig. Asi gavhuna veRBZ vaJohn Mushaya vanhu vakaudza vatori venhau kuti vane chivimbo chekuti zig richasimba zvakare sezvo vari kutora matanho. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessings Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Eddie Mahembe.
Maonero angu ndoona kuti vanhu vanenge vakushayiwa yatinoti ya confidence kana kuti chivimbo nezigi. pazvakatangira kuti paya pokuti vanhu vanga vasina chivimbo yes asi pavakazeta pavakazorerudzisa simba nemodari 40% paya pano zvinhu zviviri zvakaitika paya chokutanga ndechiri kuti vanhu vakazoona kuti asi harina kunge riri backed by gold nokuti gold simba raro riri kukwira yazodutura sei kudaro chinhu chokutanga nechipiri hurumende yakaramba ichingotaura kuti no but is gold racho tinaro asi havasi kuritengesa kuti vachidi vachisimudzira zigi then chekupedzisira hurumende yacho haisi kutoravo zigi racho nokuti ndozvimwe zvinoita kuti vanhu vavinde nechunhu iwo vachibika kana uchidya kana iwo vachibika usingachivi vanhu havavindi ndoparimeya yacho ipapo
asi pangaitwe sei kuti vanhu vakwanise kuita chivimbo chekuti mari ikwanise kudzikamawo
ndiona kuti vanhu vanenge vasingaisati nyaya yekuvimba nevhiki chete ipapo ndonga tatopadarika vanhu havachatovimbi nevanhu vacho vane vakaiti pazigi vacho like handifungi kuti vanhu vazhinji vemuzimbabwe vanotemba nereserve bank kana kutemba nehurumende ipo yekuti vanorevesa ani munozvitangarawo paya bond note yaembozi yakabhekiwa kunozvi vakuona futi iyonziva yaita sekunzi yakabhekiwa but unoti haina saka vanhu vaakutoti tinovatemba vanhu ivavava kana tichangorasikirwa nokuti ngatimbotaura zvatiri kuona izvozvi wanga nemari yake iri muzigi pazvakangonzi yaruza mali pazvakaitwa nezebhengi paya munhu wakaruza hafu yemari yaanga anayo kureva kuti upfumi hwanga unawo watoruza half of it imagine kuti unengombe 4 wofufirwa nembiri ipapo ipapo kuna hadzisasipo zvanopera saka zvinorwadza vanhu izvozvo zvinoita kuti uzovimbazve zvinonetsa chivimbo kana warasika chivimbo kuzochibhilda zvekuti chidzoke chivimbo ichozvo zvinotora nguva
ko chii chiri kupawo kuti mari inge ichidhindwa yakawanda imomo arabizetu
chenyaya kuti mari dhirwa yakawanda ndeyekuti vanoshandisa mari pakuita zvomugwagwa izvozvo zvakatonaka zvomugwagwa izvozvo nezvimwe zvakawanda wanda asi mari iyi inofanira kunge ichiita zvinhu zvakadaro imari yayo kuti yatinoti malong term loans saka nokuti hakuna malong term loans anouya kubva kune dzimwe nyika kana kuti hatisi kukwanisa kubata zvakanaka maremitenzi aya anobva kudiaspora zvinoda kuti munhu wega wega atovaka rodhi unoshandisa chii vatoprinda
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kusouth africa nablessing zulue studio 7 blessing abatawo chipangamazano chereserve bank of zimbabwe vapersistence gwanyanya
hapangodi kuvarayirwa chete dhora iriri rinogona kutoita simba rinogona kutodzikama vasava nekuvarayirwa panyaya dzeuwandu hwezigi iri munyika nekuti zigi rikawandisa munyika zvinogona kukonzeresa kuti pasava nedzikama pasavazve nekuva varayirwa panyaya dzezvisungo zvakaitwa nebhanga guru rehurumende zvekuti pave nedzikamo dzikamo idzokedzerane payangainyi saka matambudziko edu hongu aripo handimarambi asi anogona kugadzirisika anogona kugadzirisika nekuti mukatarisa zvisungo zvacho zvakatoturwa zvisungo chaizvo chaizvo zvinogona kubatsira kutirisa nemudambudziko iri
asi chii chiri kupa kuti paite sekuti pari kudhindwa mari yakawanda vamwe vari kuti nyaya yekuvaka mugwagwa iyi ingada yapiwa makambani ekunze kwete kuti itwe nehurumende
zvinodaro sezvichitaurwa sezviri nyore asi kuzoona vanhu vasvika pakuita zvava kuita ndisatinga kuti hazvina kumbozamwa zvinozova mwanotaura kuti noshandisiwa hatisi mari dzinenge dzakafanira panoda mari dzakatandavara songu zvese tiri zvinoziikwa asi mari dzacho dzakatandavara hazvingouyi zviri nyore kunyanya kana makatarisa chimiro chenyika chekuti ukama nedzimwe nyika kunyanya dzekunze kure hatina hauna kunge wakamira zvakanaka saka izvozvo ndozvinokonzeresa kuti pave nepfungwa yekuti totoshandisa zvatiinazvo kutovaka nyika hatigone kumirira kuti ngana angauya azotibatira hapanaa saka zvinongotaridza chimiro chatinacho zvinyika zvese ndinozvibvuma kuti panoda kuti pange paine mari dzakatandavara asi kana dzisipoita sei
ko vamwe vari kuti zviri nani hazvo kuti Zimbabwe ingoshandisa dora reku America nekuti zvamboedzwa kaveke chitanhatu aka hapana chabuda.
Havazivi matambudziko azvinazvo. Tinoziva kuti ukashandisa dora zvinonetsa kudzokera kuzoshandisa nyika yako mari yenyika yenyu. Tinoziziva kuti mari iyi mutoedza aya ukairayira haizodi kumbosiyana zvinayo. Dora haisi mari yakatinakira senyika kushandisa.
Vanga vari chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muPalestine vanoti vanhu vatatu vafa, vamwe makumi mana vakakuvara mushure mekunge Israel yabhomba chipatara cheAl-Aqsa Martyrs chiri muGaza. Izvi zvinotevera kuurayiwa kwevamwe vanhu gumi nevashanu pabhombwawo chimwe chikoro neIsrael mudunhu iri. Israel yati mauto ayo mana aurayiwa nedroni nechikwata cheHezbollah uye mamwe manomwe akuvara. America nezuro yakazivisa kuti yave kutumira zvombo nemauto kuIsrael apo nyika iyi iri kutarisirwa kurwisana neIran. Vanhu vanosvika makumi mapfumbamwe nevatanhatu verudzi rwechi Ovaherero vakanga vatiza kudzvinyirirwa nemauto eGerman muNamibia vachienda kuBotswana kumakore ekuma1900 vakadzokera kwavakabva. Namibia yakaisa parutivi mapurazi mashanu ekuti vanhu ava vagare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa nyaya yematunhu mashoma akakosha mukusarudzwa kwemutungamiri wenyika yeAmerica kana kuti swing states. Iko zvino kwasara mazuva makumi maviri nemashanu kuti sarudzo iitwe. Blessing Zulu anotipa nyaya iyi.
Matunhu aya akakosha zvikuru kuti ndiani achabudirira kuenda kuWhite House muna 2024. Mumatunhu aya munenge muine kurwisana kwakanyanya. Matunhu akawanda muAmerica anotozikanwa kuti anovhotera bato reRepublican Party kana kuti Democratic Party. Asi mumatunhu mashoma kana kuti maswing states kunogona kukundwa neripi bato zvaro. Kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiri wenyika anofanira kuwana mavhoti mazana maviri nemakumi manomwe anokunda anotora mavhoti ose anenge arimo. Asi matunhu mashoma akakosha aya ndiwo anozoita kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiri wenyika. Matunhu aya anoti Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania ne Wisconsin. Matunhu ose aya ane mavhoti makumi mapfumbamwe nematatu anogona kutorwa neRepublican Party kana kuti Democratic Party. Anenge akunda matunhu aya anokunda nemavhoti mashoma-shoma sezvo vebato reDemocratic Party neRepublican Party vaine vatsigiri vakangoda kufanana pauwandu hwavo. Pakaitika kanhu kadiki-diki kanogona kupa amai Kamala Harris kana vaDonald Trump mukana wekukunda musarudzo. Takambozviona izvi kumashure uku. Muna 2016 vaTrump vakakunda muPennsylvania nechikamu chiga nezvinomwe kubva muzana kana kuti 0.7% vakatora mavhoti ose kubva mudunhu iri. Mumakore mana akatevera vaJoe Biden vakatora dunhu iri ne 1.2%. Anovhota wose akakosha zvikuru mumatunhu mashoma aya asingawanzozivikanwe kuti achakundwa nebato ripi musarudzo.
Tinotenda Blessing. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
President, Ine hangu ndinokumbira kuti mufaye vamutulunxibe basa vatadza kurana ikonomi nokunyepa vanongo chinja mazita ecurrency izvo zvitapa zvidzi inonzi yakatsigirwa negoridhe hatina goridhe chete munyika muno tine platinum diamond ana lithium zvakadaro daro Botswana ine diamond chete ine ecurrency yakasimba kupinda dzimwe nyika muno musadak zviri kushatira papi patairwire nyika tainzi nyika yedu ine uchine mukaka mombe dzichiriko tiri kudzona asi mukaka hatisi kuona nyuchi dziri kwa tiri kudzona asi uchi hakuna vamutuli nqube dai muri gentlemen maifanira kurizai
makadii pa studio 7 najonga kandimire tinotenda nenews dzenyu dzamuri kutipa news dzechokwadi ini ndirodawo mbobvunzo minister wesports anonzi Test Coventry kuti chokwadi iko zvino mawarriors vari kunotambira kusouth africa as if hatina ground chii chiri kumboitika vari serious here nenyaya yesports vanhuwo tupindura kuti kuziva kuti zvakadii iko zvino tiri kuparadza mari yakawanda zvikuru tichibhadhara mastadium ekunze but isisu edu tina so havambotipindurawo kuti zviri kufamba sei vari serious here nezvavari kuita ndimukanya papindura
haindoona sokuti nyunda yezimbabwe yaifanira kuti iwe iri yegovernment kana irano nge adha dzese minda dzese idzo dzine maveterans dzese dzeadha dhani kuti titi munhu wotozi munda wamuvheti wotosiyira nezvizukuru nezvizukuru zvake handizvoba zvakarwirwe ndiana chemberi chaminuka vairwire kuti tione pekurima izvozvi ukaningira kunana chipingo hatina pekurima pakatorwa sazvaakutinesa manje kuti mbuya nehanda vacho chavakafira chiya nditi vaifira kuti tione kurima saka ivo maveterans akungotora achingoti izvi ndezvangu izvi ndezvangu manje hatichanasi kuzviona kuti vanhu vacho vakaendere kuhurundo chii saka ndaiona sekuti minda idzo ngadziranwe ngehurumende chete munhu wese aone pokurima kwete kuti hanzi maveterans ati apa pesapa ndipangu hakuna zvakaita saizvozvo
makadiko muri yestudio 7 anokwasai ndiva moyo ndatiregai nditaurewo kuchema chema kwavanhu nenhau yokuda kwana refu vanoridza bhorochi vana refu vanenge vanotengwa nemari corruption hongu iriko asi dzimwe nguva regai titarire kuti kunewo matimu aiva nemukurumbira kare nakare ataiziva but matimu amwe acho aakudzima hongu marefu anogona kuita mistake asi nematimu akafanana dynamos ana highlanders ana cape united nemamwe matimu akanga nemukurumbira munyika dzimwe nguva matimu panguva aita mukuvi aitoba zvoona asi nhasi uno bhora rakamara mukati medzimwe timu akafanana Simba bora atisi kuramba ndosaka muchiona kurana South Africa katombona kakaita problem a referee ndosaka muchiona kwaiswa ma VAR iwawo ma VAR futi zve unongozvipa zvidivi ndi referee saka dzimwe zvacho ngototi zviriwo bora zvakaoma
idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisine ne studio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zviri kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo mumakwikwi eafrica cup of nations 2025 mumutambo uripo pakati pezimbabwe nenamibhia pari zvino zimbabwe iri kutungamira nezvibodzwa zviviri namibhia 0 zvibodzwa zviviri zvezimbabwe zvanwiswa naworota musona cameroon yakunda kenya 1-0 nhasi zvakare munhandare yemandela national stadium kukampala nyika mbiri idzi dziri mugungano rimwe chete nezimbabwe regroup j pamwe chete nenamibhia mutambo wezimbabwe nenamibhia uri kutambirwa muorlando stadium kusouth africa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yehondo pakati pechikwata chehamas neisrael iyo yasvitsa gore ndinodzokorora nhasi tiri kutarisa nyaya yedenda rempox iro rabata nyika zvichinzi munyika mune vanhu vaviri vakawanikwa vaine chirwere ichi vanoda kupinda muchirongwa ichi tikandirei mashoko panhamba dzinoti +1 202 465 0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare world health organization inoti ichashanda nezimbabwe kudzivirira kupararira kwechirwere chempox Mari yenyika yezig yoramba ichishaya simba zvakanyanya pamusika wemukoto. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuoneka iyi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyemi na Gibbs Dube.
Soko isika kutisenda wako VOA Ndebele.